Zvino zvinomira zvakanaka mudunhu redu. Takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mupengo rakanga riri kwese.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvura iyi?
Hongu, imba yangu yakaputswa, imba yangu yachirara vakomana.
Asi hapana akakuwara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwara. Mvura yakatanga kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma22 ndopakatanga kudonha imba yangu, yakatanga kudonha pawindow payo ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasbestos ma12 feet anokwana kuita iwo matatu. Rumu rairara vakomana iroro rakabva raparara rese rakadai.
Ko, vamwe vamati vakashaya ava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. Wani akashaya akawanikwa anoitwa iye Vhuso, akatorwa ari kunzvimbo yedu yeward 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango. Mukomana uyu hasati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongu, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto misha yedu yese pamwe chete tikabatanidza. Tine ward 14 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 macenders muward medu. Pamacenders ese iwa ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze-dhuze neMozambique?
Takagurirana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvaamira sei? Muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro kabva kuhurumende. Vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvigubhu zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwubva tati tawana izvozvo.
Mapiritsi aya ndeekuisa mvura?
Mapiritsi ndeekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inosevha pachikoro chemapungwana primary nesekendari nekopera kliniki, injini iyeyo yakatorwa nemvura.
Ko, chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakaeredzwa nemvura. Nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputikawo makomo. Saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo zvedu kuno kupi, razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatinacho chemunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo, chichingochikorwa zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti tararama sei.